evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk, and we are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. My name is Tungamili Nkomo.
And I'm Marvelous Mshanga Nyahuye this Friday, June the 12th, 2020, where I'm broadcasting from my home in Washington, D.C. because of the COVID-19 or coronavirus pandemic currently sweeping the whole world, including Zimbabwe, where we currently have 332 cases of positive COVID-19 cases, Tunga, and 4 deaths. Over to you.
Indeed, Mav, a statement by the Minister of Health yesterday, like Marvelous has just said, says that there's 12 people who were found with coronavirus yesterday, and all but one of them are returnees from South Africa. Meaning, ukuthi lamgathesi silabantu abangu 332 asebebanjwe umkhuhlane we coronavirus elizweni. Esingathi sebesindile kulomkhuhlane sebe ngu 51 ngemva kokuba kubele 2 more recoveries. Izolo asebefile balokhu bebane. Esikunanzelelayo ukuthi umkhuhlane lo uqhubeka usabalala mpela ikakhulu nxa sikhangela ipopulation yabantu abavela phandle Mozambique, South Africa, leBotswana, kodwa iSouth Africa ihamba phambili. And today we saw President Emmerson Mnangagwa updating the nation on the way forward concerning the coronavirus lockdown and some of the highlights. Mr. Mnangagwa said that we will gradually open the economy as we move forward. He said that those in the informal economy, like informal traders, including vendors, they must register with government before they are allowed to open. He also said that the nation remains at level 2 of the lockdown. And interestingly, Mr. Mnangagwa lifted the moratorium on rentals. He says that homeowners can now charge rent, even the areas that they were prohibited from demanding in the past 2 months. Ikoge okuvele kubaba umnanga kwalamhlanje imbiko ayethulele isizwe uveze njalo lokuthi ufisa umkhuhlane lo udlule uphele masinyane ngoba ufuna abantu ba enjoy bakholise ama freedoms inkululeko athi wabapha yona eze ethathe umbuso kumongameli Robert Mugabe. Ama freedoms la kufana uthe umeshene freedom of speech, freedom of assembly. Uthe abantu kumele bavunyelwe njalo ukuthi bavote kukhetho olukhululekileyo. Njalo uthe uhulumende wakhe ufuna umnotho uvulwe asungule imisebenzi. Yilo udaba esingalo lamhlanje. Sizakhuluma labamabandla ezombusazwe achiyeneyo kanye labaku informal sector. Maf.
Aiwa, kuneo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai. Ndiri kuno kuWashington DC uko ndiri kutefenyura ndiri kuumba pamusoro pedambudziko reCOVID-19 kana kuti coronavirus iro ratekeshera pasi rose. Pari zvino munyika mune vanhu 332 vawanikwa ivo vachibatwa nedambudziko iri. Uyezve tinoona kuti pane vamwe vakabatwa nedambudziko iri vakawanikwawo vachinaya. Asi kozoita vamwe vanhu vana vakawanikwa ivo vachibatwa nedambudziko iri vakawanikwa ivo vachirasikirwa neupenyu. Nasi taona zvakare mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa vachitaura ivo pamusoro peya vanoti iyo lockdown yavari kuti nyika pari zvino iri mulevel 2. Munoreva ivo kuti avo vaye vanoita mabasa emaoko vanokwanisa kunyoresa kuhurumende kuitira kuti vadzokere kunoita mabasa avo emaoko. Vataura zvakare sekutaura kwanga kuri kuita mutungamiri Nkomo mumwe wangu kuti pane zvizhinji zvavari kuda kuti zvigadziriswe panyaya iyo yeCOVID-19 kuti vanhu vaenderere mberi vachiita upenyu hwavo sezvawanga uri COVID-19 isati yapinda munyika. Saka ndozvimwe zvatichange tiri kuziva ipo pano kuti imi kwamuri ikoko ndezvipi zvamukatarisana nazvo. Tawanikwa zvakare vachibvisa mutongo uye wanga uchitaurira vaye vane dzimba dzavo vanoti vatingati vanorojesa dzimba kuti pari zvino vaakukwanisa ivo kuvhunza mari dzemarent. Sekuti tinoona kuti vanga vakamboti pari zvino munguva yapfuura vanhu vanga vasingakwanisa kunge vachibvunza mari yemarent, asi vataura ivo kuti kana uine imba yako unogona uchibvunza mari yerent uyezve uchibvunza zvakare mari yemaarias ako. Saka zvimwe zvezvimwe zvatichange tiri kutarisa, tichitarisa zvakare kuti nemusi wemuvhuro uri kunzi iwo izuva reNational Day of Prayer and Fasting, apo vamwe vazhinji vari kuti nekuoma kwaita zvinhu vari kutowanikwa ivo vari kuita prayer and fasting kwavari ikoko. Saka varoda kuti tinge tiri kuziva ipo pano tichange tiine vanyarikani tichitaura zvakare panyaya yezvematongerwo enyika, apo tinoziva kuti pane mapishapisha ari kuitika akawanda munyika pari zvino. Saka zvimwe zvatichange tiri kuziva ntunga.
Thank you there, Mava. Navasanda Sikhuma singwe msakazo we Studio 7 njalo sikuhlelo lwe live talk. Lamhlanje sikhuluma ke ngodaba lwe coronavirus. Sibone uMongameli Emmerson Mnangagwa sethula umbiko obalulekileyo eveza ukubana ufuna umnotho welizwe uvule, kodwa kuyiwa phambili uthe uZulu kumele alimuke abe careful, aqhubeke ezivikela ngokugqoka amamaski kanye lokuhlanza izandla ngaso sonke isikhathi. Kale ngesilayo lamhlanje iguest yethu umnyarikani wedu wekutanga ndiva Dr. Masimba Mavaza, vanovachi panga mazano chezano PF ku UK munyadze mutemo. Vamavaza tinokugamuchirai muchirongwa. I think we are having some audio issues there with Dr. Mavaza, but let's give him a chance maybe to reconnect. Mava menova Dr. Mavaza wanga uchivanzwa here.
Akwete handisi kuvanzwa dzimwe dzenguva se zvinhu zvatsvise pa internet kudai kana network isina kumira zvakanaka. Inogona kumboti tisanzwanane, asi ngavagadzirise maheadphones avo kuitira kuti tinzwanane. But tiri ipapo ntunga, ngatimbotarisai hedu kuti pasi rose uwandu hwevanhu vari kubatwa necovid-19 iyi hwakamira sei pari zvino, nokuti tinoona kuti America pari zvino ndo ine vanhu vakati wandei vabatwa nedambudziko iri. Globally pane vanhu 7.5 million vabatwa nedambudziko irori, 421 vachidaudzira vachiwanikwa vachishaya. Imo muno muAmerica mune vanhu 2 million zvichidaudzira vabatwa nedambudziko iri, 113,820 vakawanikwa vachishaya. MuWashington DC munova muri mandiri kutepfenyura ndiri, pane vanhu 9,589 vabatwa nedambudziko iri, 502 vakawanikwa ivo vachishaya. Saka vana chiremba vakawanda vari kuramba vachikurudzira vanhu kuti rambai makagara mudzimba kana zvichikwanisika, uyezve ugezai maoko, pfekai mamaski. Over to you, Ntunga.
Mava, let's try and bring in Dr. Mavaza again. Dr. Mavaza, can you hear me now?
I can hear you clearly. Makudinzwa here.
Ndakukunzwai, tinotenda kuuya pachirongwa. Let's dive in. President Mnangagwa says he's eager to reopen the economy, but also the numbers of positive cases are going up. How do you balance the two?
The first issue we look at here is the government is taking life more important than economy. But however, life is watered by the economy itself. So the two things are 50-50. But at the end of the day, life is useless when we are not eating. And eating is useless when you have no life or when you have no health. So in the situation catch 2020, the president is now opening the economy section by section in order to manage the virus and managing the economy and managing the people. Because if everything is to be opened at once, it will be a disaster. That's why the president is urging people, while we prioritize life over the economy, but we cannot survive without eating, without feeding. So what people have to understand and what the government is putting forward is that the lockdown itself is not a treatment for the virus. It is only a way to curtail the spread or the speed of the spreading of the virus. It is just breaks. So in other words, while we are breaking, we are finding ways, treatment and other ways of stopping it completely. There is no way we can say the virus is over unless we've got a treatment for it. So the worldwide, there is no treatment for the virus. Not even in Madagascar, where they claim they got the treatment. They have turned back and said, no, it's not treating everything else but some few symptoms. So in other words, yes, it is important that the economy be opened.
Thank you there, Dr. Mavaza, uDokotela Masimba Mavaza, ngwebandla leZanu PF. Silo Mnumzana Michael Mdlandlandi weni njalo, owenhlanganiso yeBulawayo Vendors Traders Association. Na, Mnumzana Ndiweni, siyakwamukela kuhlelo.
Mnumzana Mthungameli, litshona njani?
Hayi, sitshonile, singabuza wena.
Hayi, khonokho nje.
Hayi, kuyabongeka Ndiweni. Ngilethemba umbonile uMongameli Mnangagwa. Uthi lina abaku-informal sector, yebo ufuna ukuvula umnotho, kodwa uthi kumele libhalise kuqala njengabantu abazisebenzayo ukuze livunyelwe ukuvula. Likwamukele njani lokho?
Siwubonile umbiko okhomba ukuthi wona kuthiwa abantu ukuze besebenze kumele kube labofakazi ukuthi babhalisile. Akusicacelanga ukuthi kutshoni khona lokho. Kubhaliswa ngapi, njani? Akucacanga, so asizange ukuthi vele kufuneka abantu benzeni. Ngoba sekwaziyo abaningi abathengisayo ngabantu abalama license okuthengisa abathola kuma-local authorities abasebenzela khona, ngabe kuyiBulawayo City Council, ngabe kuyiRobben City Council, ngabe kuyiVictoria Falls Municipality, ngabe kuyiBright Bridge. Umuntu ayevele elesithuphanyana igwaliba litshengisa ukuthi uyathengisa. So lokho kusho kumongameli ukuthi abantu kumele babhalise, asisise ukuthi uthi senze njani, akucacanga.
But is it not a good idea maybe uwenzela ukuthi bebekwazi ukuthi balilandela njani ukuze babone ukuthi liyazilandela yini iziqondiso ze-coronavirus ezokwenqabela lomkhuhlane, ukufana labo social distancing lokunye?
Nginakana ukuthi mina kumele izinto zikhonywe zicace. Ungathi abantu babhalisa kuphi umnyango, babhalisa ini yakhona. Akucacanga, kuphonga ukuthi abantu babhalise kubhaliswane, ngoba nje banisisho Mthungameli kanye labalaleli nababukela ukuthi abantu abathengisayo bathengisa bebhalisile kuma-local authorities, kumakhansila abasebenzela khona. Okukhomba ukuthi abaningi bayaziwa, akukuthi bayathengisa, bathengisa izinto ezithize, basebenzela endaweni ethize. Ngikhuluma kunje nje iBulawayo City Council ilo mkhankaso nombuhlelo lokuthi abantu bayethengisela kwindawo ezithize. Iyakhipha umbiko wokuthi abantu babhalise, bagcwalise amafomu anyana, bathumele ekhansili akhombisa ukuthi basebenzela ngaphi ngohlelo lwabo lobo lutsho lokuthi baguqule indawo yokuthengisela. Abantu bayethengisela kwezindawo ezithize, abanye basuke edolobheni esitrakusisidikidini sedolobho e-CBD. Kodwa lokho okhulunywa ngumongameli, thina kusicacela ukuthi uthi sibhalise njani, ngizaphinda, akucacanga ukuthi kubhaliswane ngoba njeba ngisithi ukuthi kuvele nje abantu abathengisa ababhalisile abaningi bakhona abanye bakuma associations enhlanganiso ezifana lezi OBVTA lezinye nje eziningi-ningi umuntu esikwazi ukuthi kunazo elilungele nje elithengisela emagwegwe elithengisela ephumula elithengisela kosekusile elithengisela intumbane complex siyabe sikwazi umuntu loyo ubhalisile futhi kithi so angikwazi ukuthi babhalisa kuyiphi i-department kumbe kuphi umnyango ngesindebele i-ministry of industry i-ministry of SMEs ibulawayo city council akucacanga kuphi ngoba ngumbiko ukuthi abantu babhalise batshengisele ubufakazi kubani njani ngaphi konke lokho akukhulunywa
kubeka ubambile khonapho ndiweni usecingweni Ndimbo Wunza my co-host Mav aze nabandiweni Mav tazvinzwa zvataurwa navamunangagwa asi anzi havana kujekesa kuti kana vachiti we have to register vari kurevei because tine maassociations already sevanhu vanorarama nekutengesa my informal traders in our association were registered already saka nekuti tino register kupi havana kujekesa zvakawanda ipa
aiwa ichokwadi ndandakateerera ndanzwa ipapo vachichema chema kuti ehe tanzwa kuti mutungamiri wenyika vati vanoita zvekutengesa mumigwagwa ngavanyorese asi vanonyoresa kupi saka ndozvatichange tiri kuzeyawo munguva inotevera iyoyi kuti dai panyatsojekeswa ntunga kuti vanhu ava vari kunyoresa kupi nekuti vane maorganization avo nemaassociation avo avari kushanda vari pasi pavo nakudhara saka zvinoreva here kuti kana uri muassociation yakati waakubuda imomo uchinonyoresa government here kana kuti kwete ndofunga tichazobvunza vari kwavo vepazano p f kuti tinzwe kuti zvii zviri kunyatsotaurwa nemutungamiri wenyika panyaya yekunyoresa nekuti ndanzwa ivo vachitaura kuti hanzi zvakanaka kuti vanhu vanyorese nekuti vanenge vaakuzivikanwa kuti vari kupi uyezve kana vachida zvikwanisiro zvakadai semamaski nezvimwe vawanikwe kuti vanenge vari papi asi sekutaura kwaita vari panapa vari kubulawayo vati havasi kuziva pari zvino kuti kunonyoreswa kwacho ndekupi
Ndimbo Wunza Dr. Mavanza ve Zanu PF as we try to get in touch with somebody from the MDC. Dr. Mavanza Manza Muvunzwa Mavela Sanzi vanandiweni ava ndivo vari muinformal sector yacho saka vari kushamisika kuti kwakunzi tiregiste futi kupi because already tine maassociations edu hurumende inoziva where to find us kana vachida
hurumende iri kuda kuti muregiste taakuregista inonzi bouncing back registration taakuregista kuti tadzoka mukubasa saka zvavanoita sematsanangurirwo kungoti hazvina kunyatsobuda pachena but manyorero azvakaitwa munoenda kucouncil yenyu because this my vendors normally are governed nema councils avo then you put the list yevanhu venyu vari kudzoka maareas avari kuti vari pamarket yakati vangani varikwanisa kudzoka then you write their list and their names yopiwa council then council inolayeza nelocal government which then goes up to the COVID team iri kuita oversee the whole COVID fight. Saka tichinge zvaitika, it becomes easier kuti the COVID team in every province, they are able to know how many people are on the street at a particular time and what measures can they put to keep the social distancing and any other precautive measures which would assist the people kuti vasabata chirwere ichi nekukasika. Saka in short is to go and get your name registered with your organization. Then your organization takes the list of the names to the council. Then council, makanzuri enyu, will take it to the local government, who will then address the COVID task force, yem province venyu. This process will take only a day. Because vagara mune list of my vendors, you've got the list of any other informal traders. So you go through your associations, and they are the ones who will take the names of those who are ready and willing to come back now, and that will be done by Monday. Every name would be in the with the COVID task force, and by so doing, everybody is known where you are and what is needed, and which area in the concentration like I wonder, and if there's fumigation to be done, the government knows where to allocate more resources to fight this. It depends which way, which area is a lot of people.
And also, Dr. Mavanza, let's talk about the issue of human rights. Vamnanga Gwava Tauraivo Kuti, you know, he wants this thing to go so that Zimbabweans can begin to enjoy the freedoms that he brought them when he assumed office. I mentioned freedom of speech, freedom of assembly, freedom to vote in a free and fair election. But here is the deal. It's not like all these freedoms were eroded because of coronavirus. The fact is that people were being arrested, people were being harassed before coronavirus. What is he talking about?
Okay. I think if you notice, coronavirus has brought some curtailment of some freedoms. That is, freedom of association has been removed because of coronavirus. Freedom of a movement has been curtailed because of the virus. So these are the freedoms we are talking about. When Varugusungwa or the arrests you are talking about, akuna Varugusungwa zvirikunzeka mutemo. People are free. And they are even free to an extent of committing an offense. So they must allow the government to be free to arrest them when they commit an offense. So arresting a person has never been a breach of any freedom. It is actually the enforcement of freedom. Because your freedom must start where my freedom ends. So we cannot have the freedoms clash. So in other words, if we are referring to the recent arrest of the three MDC ladies, members, that is the MP and two leaders of the MDC ladies, that they were arrested lawfully and they were taken to court lawfully and they were arrested again for the second time lawfully, and therefore arrest does not mean prison. They will have to go to court. They will have to explain their case. They'll have to come up with their defense, and they've got all the freedom of doing that. It's not like that they are being arrested and sent to prison without trial. So the rule of law is fully followed, and there's no problems there. And the other issue people were raising about lawyers who were arrested yesterday and last week, those lawyers were arrested for criminal offenses, which are not political offenses. So the police should not stop arresting criminals because they are associated with a political party. That will be very wrong.
So, but you don't call people criminals before you prove they are guilty. You are a legal advisor of ZANU-PF, and I'm assuming you are a lawyer.
Yeah, so you are not understanding what I've said. If you are arrested for a criminal activity, you are not a criminal until you are convicted. But you've been arrested for a criminal activity. So if you're involved in a criminal activity in the eyes of the law or eyes of the police, you will be arrested for a criminal activity. You can only become a criminal after you have been convicted. So this is what I'm saying. Those lawyers have been engaged in criminal activities, which the police are alleging. That's why they were arrested. It was a criminal activity, not a political activity. And they can only change their titles from being lawyers to criminals after they are convicted.
So allegedly, you haven't proven any guilty yet.
That is the purpose of arrest. We arrest because you are alleged to have committed a crime. And then you are taken to court to prove whether you have committed the crime or not. If it's proved that you have not, you'll be acquitted, you go back home. If you are proved to be guilty, you'll be convicted. And then a sentence will follow after that. So therefore, anybody arrested does not mean that he has been convicted. Arrest is a process of justice. We don't start by coming to an end. We start by the beginning. The beginning is the arrest, then the hearing, which is the trial. Then if the court finds in your favor, you are acquitted. If it finds in the favor of the state, you are convicted. So
Vamavaza, soldiers have been killing people way before coronavirus. Human rights violations have been going on under the ZANU-PF government way before coronavirus. Now you can't suddenly start saying, hey, you know, the coronavirus guy free so that my people can enjoy these freedoms that you've been denying people before the coronavirus. That doesn't make any sense, does it?
Mr. No, you, I think you are not understanding neither. I would suggest you are not making sense in the allegations. Soldiers have not been killing people. People died during a demonstration. And it is still...
And they killed themselves.
It is still an issue of contention. Shots were fired. Soldiers
by
fired.
Who? Who has the guns?
Both MDC have got guns. Individuals in Zimbabwe have guns. Soldiers have guns. Police have guns.
You so know, far, that's not true. The MDC does not have any guns. The opposition in Zimbabwe, be it ZAPO, they don't have guns. Zimbabwe is not like South Africa. Zimbabwe is not like South Africa or Mexico. We know who has the guns.
Mr. Ngomo, are you speaking on behalf of the MDC?
I'm being impartial and I'm trying to knock common sense into this conversation because we know Zimbabwe is not like South Africa. We don't have guns flowing everywhere. We know it's the military that has guns.
Let me put you to the point of knowledge. Any Zimbabwean who wants a gun can apply for a gun. Job Sikala owns a gun and has an ammunition certificate. He's allowed to have his gun. MDC officers, a number of them have got their own personal guns. They are allowed to have guns, and they've got certificates for that. I'm not a policeman, neither am I a soldier. I have my own gun, which I have a license for it. So it is not true to say Zimbabweans do not have guns. They do. But what we are saying here is on the issue of people dying during the demonstration, that investigation is ongoing. So far, the army had given an official statement to say it was not the soldiers who shot. We'll go by the official statement. We don't go by speculation. So speculation
okay.
says it's the army.
Okay,
the
we know
the army.
Okay, we know who killed those people, Mr. Mavaza. But please do hold for me as I bring in an MDC official. That's Barbara Tanyanyiwa. Barbara, wakadi yako? Aiwa, tripo yedu. Mapinda mchirongwa, I see you've been trying to get onto our platform, but meno connection yenyu. let's dive in. We have ZANU-PF legal advisor, Dr. Masimba Mavaza, from the UK. I know you are also in the UK, and we are talking about President Mnangagwa saying today that coronavirus must, vanish soon so that Zimbabweans can start enjoying the freedoms that his government has brought to them since taking office. He mentioned the freedom of speech, freedom of assembly, and freedom to vote in a free and fair election. What say you?
It is quite interesting, Mr. Ngomo. I think he's trying to put a good picture of a bad country. Zimbabwe is a bad state in terms of those freedoms that you are talking about. Even before COVID-19, Mr. Ngomo, who doesn't know that those freedoms were not there? So what makes him think the freedoms will be there after the COVID-19 is just the talk of someone who is trying to paint a better picture of a very bad country. Zimbabwe is known all over for human rights violations. So it's not good news to us. It's nothing to write home about, Mr. Ngo.
And the issue of the three MDC Alliance women, Cecilia Chimbiri, Nesai Marova, and Harare West MP, Joanna Mamombe. We know they were in court today. The state was opposing their bail. They are now being charged with faking their abduction, publishing falsehoods. What do you say to that?
It's nonsense. Those ladies were tortured by the state security. They were abducted. Everyone knows that. So to try and say that whatever they said is false. Those girls, they said exactly what happened to them, and it's not something that is new. We have some abductions that have happened to before, and the people that were abducted, they share the same stories like those of the trio. So honestly, I think this has gone out of hand, Mr. Nkomo. Our government is heartless. They torture people, and knowing that they got all the they control the state apparatus. They've got everything in their hands. The people are powerless. We don't have guns. We don't have courts. We don't have police. We don't have the soldiers. So people are suffering, really. To say those girls are taking abduction, it's real upset, you know. We all are like, especially to us ladies and to those men that have daughters. Imagine if it had happened to their daughters. What were they going to say if people now start to say they are faking? How do you fake an illness? What were they doing in hospital if they were not harmed? Those girls were harmed, and they will never change our story. We will continue talking about this, especially as women. We've got rights as women that we are entitled in the Zimbabwean constitution, and as well African African laws, international laws. It's women's stories, women's issues. They are sensitive. You can't play around with women's rights these days. If you are a serious government, you just have to protect your women. If you want people to have faith in you, you just have to see to it that the women's issues are championed. Those women were supposed to be protected. They were taken by the police, and the next thing, they were abducted. So if they can tell us from Baha to over from a roadblock, where did they put them? Because it's the police that took them. So we are not going to buy to their story. It's nonsense.
Mm-hmm. Barbara Tanyanyiwa, MDC Alliance official, please do stay on the line. We also have Dr. Masimba Mavaza of ZANU-PF in the UK, as well as Michael Mdlala and Dwayne. All of you, please do stay on the line as I bring in my colleague, Marvelous Marv.
Yes, Ntunga, very interesting debate there. I was listening to you debating with Mr. Masimba Mavaza. Ndomboenda kwavari zvakare ndichibvunza kuti vaMavaza tinoona pari zvino hurumende iri kuti iyo vasikana ava vatatu veMDC Alliance vari kumiswa pamberi pedare vachinzi ivo vakataura manyepo. Asi mataura imi muchiti vanhu vanobvumidzwa, uyezve tazwa mutungamiri wenyika vachiti ivo vanoremekedza kodzero dzevanhu sekupinda kwavakaita pautongi muZimbabwe. Asi zvatiri kuona zviri kuitika izvi kuremekedza kodzero dzevanhu here panguva ino yeCOVID-19?
Dr. Mavas.
Thank you. Right. Tete, mukanyatsotarisa zviri kuitika izvi hazvinei neCOVID-19. Pane mhosva yaparwa. Vapara mhosva yekutanga yave yekutyora mutemo weCOVID-19 kuungana vachita birizhonga muWarren Park. Vapedza kudaro vakaziva kuti vachasungwa, kwakubva vatsakatika kwakuzobuda vari kumusha kwavo vachitanga tabatwa tikapambwa tikabhinywa. Asi havana zita remumwe chete kana munhu waanoti ndiye akati bhinya hakuna. Mapurisa akati tazvinzwa, taakumboongorora kuti makabhinywa here, makabatwa here. Chamuda kuti muzive ndechekuti kuti mapurisa azovabata kuti makanyeba kuti makabhinywa, it means pane medical evidence inoshuwa kuti there was no penetration and therefore there was no rape. And after that has been done, evidence ya iripo. Saka ndobva vazobatwa kechipiri kuti taakubata nemhosva yekunyebera mapurisa kuti makabhinywa makapambwa. kana manzi muri kupatwa nemuzvai kunyebera hazvinzi makanyeba muri kunzi muri kufungidziwa kunzi makanyeba saka zuva ravo richasvika ravachapinda mudare vachiudza dare kuti isi hatisi kunyeba umboo hwedu ndeuyu mapurisa achiti isusu takanyeberwa umboo hwedu ndeuyu dare roongorora umboo huviri robata ane mhosva neasina saka iko zvine zvavo vasati vanzi vane mhosva asi vari kupomerwa kupomerwa zvinoti it's you are being accused is just an accusation.
Thank you there, Dr. Mavaza. Before I go back to Utanyanyiwa, Kengi Ngizeguwe, Ndweni, Mnumzana Michael Mzala Ndweni, Wenshanganiso, Yabapila Ngokutengisa, Vendors and Traders Association, Ekobulawayo. Ungachazisela uZulu Ndweni ukuthi ukuvalwa kwelizwe njengabantu abaphila ngokuthengisa abasebenzayo kulitshiyela isesimeni esinjani?
Njengoba sonke sisazi ukuthi abantu abaningi bebephila abanye bechapha amangcele besiya emazweni esiakhelane lawo khonapha kwingxenye ezwekazi leAfrika iSADC besiyawoda impahla zokuthengisa kumbe besiyathengisa impahla ezithizwe imngcele yasivalwa ke kuthiwa kuzama ukuthi kumiswe ukumisa kumkhuhlane labantu bengaphumeli izweni kutho ukuthi iningi labantu labesithi ngama-cross-border traders babehlangana lobunzima kakhulu ngoba bebephila ngakhona nsuku zonke bebengela okunye abakubambayo kudeke ukuthi batshintshe ngendlela abasebenza ngabo cabangeke ukuthi kuyini abangakwenza ukuthi baphile kodwa-ke kube lobunzima kakhulu abanye njalo besazi ukuthi bethengisa khonapha emsika yasivalwa khonapha edolobheni khonapha emalokitshini bethengisa khona yasivalwa bengasebenzi so abantu abaningi babenobunzima kakhulu ukubabhadala amarendi imali zokuhlala ezindlini ukuthenga ukudla singathi nje inhlanhla ngokuthi izikolo bezingavulwanga ngabe zivalwe zathi kuzoba nobunzima ukuthi babhadale ama-school fees abanye ukuthi bathole imali yokuthenga imithi njengoba sazi ukuthi imithi idura kangaka abantu abaphila emkhuhlane ethize lawo bathwele ubunzima obukhulu kakhulu ukuthi baphile abanye abantu babesebewoda izimpahla zabo kuqala nje lockdown zabolela ezindlini ikakhulu-ke ama-perishables abolela ezindlini engasaphuma ngathengiswa abantu bele zitokho eziningi kakhulu ethi bezithengile abantu bakhala baluzile abantu abaningi abasebethengiswa kwethu uhulumente uzaletha-ke lokho kuthiwa yi-cushioning fund abancedise kwakuthengiswa ukuthi amaviki amabili kuvaliwe ilizwe laphana bazayithola leyo mali lakathesi imali leyo ayikatholakali yikho nje kuthe iviki ephelileyo abantu beqaza ukunikwa kuthiwa ngama-sim cards nalawa enethwana okuthiwa imali khona izangena khona yokuthi imbe ivale ubuhlungu lwaba abahlangane labo for inyanga lezi ezimbili kodwa ubunzima bukhulu kakhulu entungamile abantu bayadubeka abantu bathwele nzima kodwa njengenhlanganiso asimanga sathi khona nasabe sikhala sithabantu bayadubeka sizamile ukuthi khona nasithi njengoba sekule new normal leyi kuyini esingakwenza imizamo emlutshwane emncane ukuthi sizame ukuthi abantu baphile so sigcina sesicabanga ukuthi encane abantu bangaqalisa ukuthi baproduce izinto bazihambise ezitolo so abantu sibafake kumaqembu athize njenge-BVTA kulabantu abathunga impahla esibahlanganisileyo umuntu wayethunga yedwa umayethunga iuniform yethunga isigqoko omunye ethungani sibahlanganisile sawenza amaqembu-qembu ukuthi nxade bethunga isigqoko bahlangane bathunge ndawonye bese bethatha abathungileyo bakuse emkambo kuyethengiswa ezitolo abanye ade besenza imithi enjengeyokugeza ezindlini imithi yokugeza lokunye okuthize umuntu ebesenza yedwa labo sithe hayi hlangana nini njengoba lisenza umsebenzi ngani uyafana libe seliproducer izinto ngani eziningi-nyana imizamo yokuthi bengalindi ukuthi uhulumente azawuvule ngoba besengakwazi ukuthi uyavula nini imsiko ukuthi bathengise abanye ade besenza lokho esithi ngama-cordial juices or ama-drinks lokunye ukudla okuthize labo sibahlanganisile ukuthi baqasa ukuthi basebenze ndawonye bazame ukuthi baproduce ukudla bahambise imkambo bayithengisa esithi ngama-shops nala ama-establishment shops njengenhlanganiso futhi njalo sizama ukuthi singenele singe-technical assistance yokuthi i-branding yazi ukuthi abantu babenzela nje ama-products abo ayinxenye engamithi ama-standards athize sizama ukuthi fanele ukuthi khona ama-products lana abe-standardized a-competitive established companies ukuze lawo bathole ingxenye amashopa akabathengela izinto zabo, even le marketing ukuthi bakwazi ukubathengise, ngoba kathesi umuntu angahamba equthe ekhoneni bekungavunyelwa. Bese si-introduce i-online marketing, si-develop ama application ukuthi abantu bengaza bathengise ku-internet lapha, beza ku-WhatsApp, beza bathengise kubo-Twitter nakubo-Facebook. Siyazi ukuthi abantu abaningi i-ICT literacy kumbe ukusebenzisa i-internet abantu abaningi bengakakubambi. So imizamo yesiza abantu bafundise bakwazi ukuthi basebenzise i-internet bafunde. Ingxenye imizamo yokuthi in the meantime, the short term, abantu bengasurvive njengoba sokule mgoqo yokuthi abantu bangasebenzi. Kodwa-ke njengoba sokuthiwa kuzavulwa, ingxenye sebeyabuyela bayayithengisa. Kodwa-ke akucacanga ukuthi nxa kuvuliwe leyo registration itshoni, kurejistwa ngaphi, asikakho sicaceli. Kathe sikhona zakuhamba sibuza eminyango neminyango, bekungaba kuhle ukuthi ngabe kuthe kuqeda ukutshela abantu ukuthi sokuvuliwe, wabuya kuminister wasechasisa kabanzi ukuthi nxa kuthiwa kuvuliwe kuyabhaliswa, kubhaliswani, kubhaliswa njani, ngaphi, kwenziwani, wonke kugalisa abantu bayabuzana, bashaka namakhanda, akucacanga. So yikho engingakutsho ngiphendula umbuzo wakho.
Thank you, the Mnumzana Ndiwele, and please do stay on the line. Those who've just joined in, this is Studio 7, and we are talking coronavirus and the issue of human rights. We have today Dr. Masimba Mavaza of ZANU-PF, Barbara Tanyanyiwa, Miss Barbara Tanyanyiwa of the MDC Alliance, as well as Michael Mdlala and Dwayne of the Vendors and Traders Association. And Satunda we are Kwauri, Mav, my co-host, Ndimbo Vunza, Mr. Tanyanyiwa. Mr. Tanyanyiwa, vamnanga kwava tenda nyika yeChina nekuramba ichitsigira hurumende panyaya yemaPPEs kana kuti zvekushandira pakudzivirira coronavirus. But apana zvavataura nemhosva iri kupomerwa mhuri yavo panyaya yeuori that involves a company Drugs International, which we know was paid $1 million by the government. Isina kumboenda kutenda kuti itsvagire nyika maPPEs. There was a storm. Government at first yakaramba kuti pane contract. Then when they were confronted with facts, they cancelled that contract this week. Muri kuzviona sei?
Zvino zvinosuwisa Mr. Ngombo kuti government yatiri kudila nayo wamunangagwa in particular being the head of state vanowanikwa vachipinda mukati meuori hwakadai hunonyatisa kudai hunosanganisira vana vavo. Zvino zvinonyadzisa zvikuru kuti nguva yeCOVID-19 kune zvimwe zvakawanda zvaifanira kunge dai zvakaitwa, vanhu vaifanira kunge vachibatsirwa asi hatina kuzviona. Kune mari dzakabviswa nenyika dzakawanda dzekubatsira Zimbabwe paCOVID-19 asi satakaona ndechekuti makurukota anoona nezveutano akawanikwa vachitoita mhangemutange yekuchachura mari iyoyo yakanga yapiwa Zimbabwe. Tikatarisa kubva kuna minista kuenda kumapermanent secretaries vese varimo mukati neuori iwohwohwo mwana wamunangagwa tozoyana uyu hanzingu waya uyu yanga arimo mukati akashandiswa sefrant. Tiri kutongoona kuti nyaya yeuori wankomo haizi kuzoenda saa yakapera ndosinga munocherechedza kuti pakaita munangagwa kuu muna 2017 vachipinda vachitanga basa 2018 vakataura kuti ivo vacharwisa corruption, vakabvuma kuti corruption ndiyo akanga yauraya nyika yeZimbabwe, vakabvuma zvekare kuti vachaedza nepavanogona kupedza uori. Ndosinga tese tinozviziva pavaiti ivo havazi kushungurudza vamugabe asi varida kubvisa nhondi kana kuti varida kubvisa vanhu vane uori vakakomberedza wamugabe. Asi vananhasi hatisati taona kana mumwe chete zvake akasungwa pane vanhu vese vakataurwa wangwa ino uore asi zvatiri kutoona nezvekuti muhurumende yamunangagwa matone vanhu vakawandisa vane uori kwakudarika muhurumende yamugabe tikatarisa mugabe anga in power for 37 years vamunangagwa vangopinda kuless than 3 years nyaya dzacho dzinotosuwisa mari dziri kubuda dai tanga tine utungamiriri hune basa hune hanya nevanhu dai zimbabwe tiri kurekisereki nyaya yemasanctions yavanochema nayo dai tisingatombotauri nezvayo bcause tine zvinhu zvakawanda zvinokwanisa kutipa mari yekunze tine mari dzakawanda dzatiri kupiwa dzokuti dai taikwanisa kudzishandisa nemazvo taiwanika zimbabwe yedu ichienderera mberi tikatarisa nguva iyi yatiri zimbabwe iri kutariswa nedzimwe nyika neziso riyariya rinotaura ziso rokuti kandisei hurumende ichiita kudaro nemari dziri kubviswa mari dzecovid nofunga makaiona twitter yamalema malema achitsigira kuti zviri kuitwa nehurumende zviri kuitwa nevanhu vari kuda mari yecovid zvinhu zvinosuwisa dai vanhu vava vasungwa ndakaseka malema achitonyorawo neshona kuti pasine mbavha ukaona zvaakuonekwa nevanhu vari kunze kutaura kuti zvinhu zvacho zvinonyadzisa dai vamunangagwa vanga vagona kuita semutungamiriri wakaita kuti zvinhu zviri kuitika izvi zvisaramba zvichiitika nekuti zvinonyadzisa semutungamiriri akaiboredhedza vanava vachipinda muzvinhu zvakashata kudaro nefunga tinozviziva pese kuti vana vamunangagwa 10 vari pakati pevanhu vari kurhemkwa kuti vane mari dzakawanda pavanhu vana vanhu vane 40 years and above vari kutoverengawo sevanhu vane mazimari vozoshaya kuti mari dzachona idzodzo idzi vanga munhu ane less than 40 years angadziva nemamiriyoni nemabhiriyoni anga ashanda kupi nokuti angasevha mari yakaita seiyi zvimwe zvinosuisa sitereki wangu.
Thank you there, Ms. Barbara Tanyanyiwa. I know Mr. Mavanza wants to respond, but let me yield to my co-host, Mav.
Yes, Ntunga, just to give you a heads up, there is some breaking news coming in from Harare. Our stringer has just written here that the bail ruling for the three MDC Alliance ladies is now set for Monday. So they'll be spending the weekend in prison. So today, wow, they were not given any bail hearing. They'll be spending the whole weekend in prison. So they were actually ushered away in a police vehicle. Saka kune avo vachangobva kupinda muchirongwa tiri kunhaudza tiri kubva kutambira ndedzekuti madzimai matatu eMDC Alliance vawanikwa ivo vachinyimwa mukana wekuti kana kuti vawanikwa ivo vachinzi vachazoudzwa kuti vachapiwa here mukana wekuti vabvise mari yechibatiso nemusi wemuvhuro. Zvinoreva izvo kuti pari zvino vachange vari kutopedza yatingati kupera kwesvondo rino rese vari muchizarira. Saka ndo zvatanga takatarisa pari zvino inhau dzatichangobva kuteerera. Asi Ntunga, ndandiri kunzwapo uchitaura pamusoro penyaya yehori nezvimwe zvakadaro, asi regai tiende kuna Mawanza, kuna vaMawanza tinzwe vachipindura pane zvanga zviri kutaurwa na amai Tanyanyiwa uyezve nenhau dzatichangobva kutambira kuti madzimai matatu aya vari kuwanikwa ivo vachinzi vawanikwe zvakare vari muchizarira kusvika nemusi wemuvhuro.
Yebo Mava, udaba esisanda kulwamukela ludaba lokuthi abasakhulayo beMDC abathathu ekade besemthethwandaba lamhlanje uNetsai Maroba, Cecilia Chimbiri loJoana Mamombe abetheswa icala lokuqamba amanga ukuthi bathunjwa uMantshi uthe kumele baphenduke enkantolo ngomvulo ngoba okwenzakale lamhlanje bebacele ukuthi bavunyelwe ukuthi bahlawule imali yesibambiso ibail ukuze bakhululwe. Kodwa uhulumende ubesala esithi bengakhululwa bazabaleka. Ngokunjalo they are spending two nights in prison. Actually, three nights, Friday, Saturday, Sunday, then Monday, baza pindela emthethwandaba. Mnumzana Mavaza, we were talking about the issue of corruption when it comes to personal protective equipment. President Emmerson Mnangagwa's family has been implicated in the corruption involving drugs international, and the government at first denied there was such a contract between itself and drugs international. Then when they were confronted with empirical evidence, they had to cancel that contract. Several days later, the president has not addressed that issue. Why?
Can you hear me?
I think we are having challenges there with Dr. Masimba Mavaza of ZANU PF, but I'm sure he will try to reconnect with us to answer that very important question. Mav, Mavaza connection yabo iri kuramba asi. Oh, he's back. Let me try and bring him in. Dr. Mavaza, muri kutinzwa?
Mr. Nkomo, can you hear me? Hello.
I'm sorry, Zimbabwe. Connection with Mr. Mavaza just won't happen there. We'll try and get him on the phone. Mav, maybe munga try regu afonera from there.
Okay, I think also ngatiende kuna amai tanyanyiwa vachiri tuzo kuti vanoona sei zvaitika kudareredzi mhosva uko nengo dzavo nhatu dzinoti idzo muzvare Johana Mamombe, muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Netsai vawanikwa ivo vachinzi vakugara vari muchizarira kusvika nemusi wemuvhuro pavachazoudzwa kuti vachabhadhara here mari yechibatiso kana kuti kwete, ndichiedza vamavaza.
Mr. Nyanyiwa, isi zvile lapa tanzwa kuti vana Johana Mamombe azinedare. We know they were in court today for their bail hearing. Mushure mekusungwa kwavo zvekare mari mwezuru. I think vachipomerwa mhosva yekunyepa kuti vakasungwa. Saka nhasi vanga vachikumbira mukana wekubhadhariswa bail kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo, asi hazinedare ngavadzoke kucourt nemusi weMonday, meaning vari kurara zvakare mujere nhasi neweekend yese. Muri kuzvitambirawo sei izvi?
Zvino zvinosuwisa wangomo. Wei iri kusungurudzwa nayo vasikana ava inotyisa kuti vangatadza kupa mutongo webheiri zvisinzi vanotiza vachiende bhei. Mapurisa akambokumbira variesheni yekesi yavo vachiti varida kurivhaisa maconditions ebheiri vasarinde mapasipoti avo. Saka vanotiza vachipipi kwavangaenda vasina mapasipoti. Ndozvimwe zviri kutikashamadza kuti honestly ndinofungidzira kuti vana ava vatambura kwenguva yakareba. Hurumende inofanirwa kudropa macharges evana ava nekuti vana vakatosungurudzwa kudhara. Ende ndofunga tichaenderwa mberi nekampeni yedu iyo yekuti vana ava havana mhosva kuvashungurudza kwavari kuita. Varikuda kurukurano, varida kuisa isiye, varida kushishidzira mberi yeZimbabwe kuti vatye zvizhinji zviri kuitika. Vanhu vakatsamwa, saka vari kuda kuramba vachiisa siye muvanhu kuti vanhu vasasimudza musoro, asi ndofunga kuti is too late kuti vaite izvozvo nokuti vanhu vakatsamwa zvisingaiti. Handioni chikonzero chekuti vana ava vangacharamba vachingorara muchitokisi nemaconditions ari muchitokisi munotonhora vana vasati vanyatsokurecover. Ndinofunga kuti kushungurudzwa kwavakaitwa kwe2 days idzodzo dzavakapambwa, ndinofunga it was enough jail for them because isusu tinogona kuzvitora sezvinhu zvidiki, asi ivo pavaivendedzera vaiona kuti Joshua vanawa waka shunguru jika wanao waka tambu jika. Ndino mbomi mba kutitai, shino jaramba, jita presha yaramba ichi wanda, sema antira hairi pita. Jishiba, shino jino kuna kuti, jino kuna kuenda nishpamu, but juko na angu kuti, very soon, mchizu kwa mba mga kwa jita yaramba kuti, lockdown, mitavura wanu, mitavuzo salama raisi, ewanu, waki presha, kirubis kwa miwanu. Wanuwa Amerika waka demonstrator under lockdown, wachi observe ma regulations, the lockdown, the maintaining social distance, wana sama mbaki. Saka lockdown, aita jisi wanu, kukwezesaisa, maraisa awa, kukata sa msipakwe, lockdown, waka iti wa opposition, lockdown, changatishwena kuti wanu, wanotambura duwe wanga wachishunguruzwa, opposition duwe wanga wachishunguruzwa. Wanga wachifamba, aliro, wasinga shunguruzwa. Saka nikutonga watu ya yana juwane, haizi yana juwane wenga, ina yao mbe, iliku unitirwa kuti, ishi zire wani. Manze la mbegu zimbabwe, wakati wafaa kudara, kupeza nguwa chai.
Okay, thank you there, Ms. Barbara Tanyanyiwa. And as we wrap up, we'll have 2 minutes remaining on the clock. Mava, over to you. Can you bring in Mr. Mavaza?
Mr. Mavaza. So, Mr. Mavaza, ameno kana mamuru mtu washa ajuliku taurwa. Asi mongo tipa mafungiro eni mchibimbo.
Akuna imwe umbo atinawo unaratidza kuti Mnangagwa kuZimbabwe akataura akapa press statement akataura pa press conference kuti hatinei chekuita neDrex haise government haise ZANU-PF haise mhuri yekwaMnangagwa saka uori uyo hatizo zvakamira sei kepiri sisi Barbara vanga vapinda nemudondo vachirasika hachisi chokwadi kuti kubva pakapinda Mnangagwa pachigaro hapana akasungwa vazhinji vakasungwa chatingangobvumirana ndechekuti vazhinji havana havasati vabatwa nemhosva kana kuti nyaya dzavo dzapera kutongwa asi vakasungwa variko vakawanda vamwe vari kutosungwa vamwe vachiri kusungwa zvinotoenda pekupedzisira pekuti nyaya yavana mamombei zvaitwa nhasi nemutongi kuti vambodzokera vozodzoka musi wemuvhuro mutongi arida kuwana nguva yekunyatozeya mapoinzi ese ataurwa nana mamombe neataurwa nestate ozopa decision yake on bail iko hakusi haisi punishment and hazvinei nevanhu vese venyika yeZimbabwe iringori pamusoro pevasikana vatatu vakapara vari kufungidzirwa kunzi vakapara mhosva ndo vakatarisirwa kuti mhosva yavaite sei titongwe saka nemusi wemuvhuro magistrate achapa mutongo wekuti vanobvumirwa here kutonga vari panze kazhinji nekuti mhosva yavakapara yavari kunzi vakapara iyi nemhosva yavakapiwa bail already dzakaitira nguva imwe chete saka handione vachiramba vachinwa bail vanopiwa bail musemand asiekuti magistrateo aada kunyatsoongororawo mutemo wake akanyatsogara pasi akasununguka ozodzoka nemusi wemuvhuro opa mhinduro yake saka hakuna chakaipa hakuna ari kumbunyikidzwa kana uchinge wabatwa unoenda mudare.
I have to cut Mr. Mavaza there, but thank you so much because we are now out of time. Would have loved for Mr. Mavaza to continue, but we are now out of time and would like to thank our guests, Dr. Masimba Mavaza, legal advisor for ZANU-PF in the UK, Ms. Barbara Tanyanyiwa, MDC Alliance, as well as Michael Mhlahla Ndiweni. Mhlahla, ngiyaxolisa asisela sikhathi esingakupha sona sokuthi ugqibe uhlelo kodwa siyabonga ukuthi ube lati kuhlelo mava tasika kumagumo echirongo.
Iowa, there's no extra time. I'd just like to say have a pleasant weekend. Let's meet again next week. I'm Marvelous Mhlanganya, who are broadcasting from home in Washington, D.C.
And I'm yours truly, Ntungameli Nkomo. Good night, Zimbabwe.